Mangwana ni akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwana ni anhasi uri musi wechishanu chikunguru 5/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izvi kumuchirongwa chanhasi. Umwe murume anonzi akatuka vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe muna 2000 ari kupinda mudare redzimhosva nhasi. Masangano evakaremara munyika ari kusangana muHarare. America iri pakati pekupemberera zuvaro rusununguko rwayo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaive sachigaro webato reMBC mudunhu reMashonaland Central vaGodfrey Chimombe vari kutarisirwa kumira pamberi pedare rebhindura Magistrate Scott nhasi mangwanani. VaChimombe vari kupomerwa mhosva yekutuka kana kuzvidza vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe muna 2000. Magwaro ekuzivisa vaChimombe nezvemhosva iyi akabva kumapurisa anoti nemusi wa musi wa 6 kukadzi 2000 munhandare yepfura kuMount Darwin vaChimombe vakatuka mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vachiti chihurumende chavaMugabe chaive chihurumende chembavha uyewo kuti ivo vaMugabe vaive neropa mumaoko sezvo vakauraya vanhu vakawanda. Mutauriri wesangano remagweta ari kumirira vaChimombe reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vanoti vaChimombe vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Magwete yadu anenge ari kubindura mbezvekuva ari kumbomirira vaGodfrey Chimombe wamataura wakapiwa mazamanesi ekuti vauye kunomira pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekutuka kana kuzvidza vaMugabe vaimbo vamutungamiriri wenyika yeZimbabwe. Pamasamanesi avakapiwa takaona kuti vari kunzi vakatuka vaMugabe vachiva pamhosva yekuti vanga vakakonzeresa kurayiwa kwevanhu makore akawanda apfuura uyezve vaive vati vanga vatadzautonga nyika. Saka zvinhu zvakanzi vakaitika
mune makore anosvika gumi nemapfumbamwe 19.
Hatisati takwanisa kuwana tsananguro iyoyo. Gwaro ratakangowana ndere masaira kare takakwanisa kubvunzawo iyo maprosecuta vana vamuchushusa vakunzwa kuti nenhaka yai nhasi unota muna 2019 muri kuunza nyaya yekuti vaChimombe vakatuka vaMugabe vachipuwa mhosva yekuti vakautonga nyika. Takaonawo kuti muna na 2017 November vanova ZANU-PF
mirwaizvo
vaChimombe mhosva vari kuiramba zvikuru ndomashoko avakatarisira kutaura kuudza mutongi kuti mhosva vari kuiramba. VaChimombe vanonge vanozikanwa zvikuru munyaya dzematongerwo enyika kuMashonaland Central. Mukatarisa mukavacheka profaira yavo munoona vanga vamburi nechidanho chihombehombe kune nyaya dzematongerwo enyika ikoko. VaChimombe mukatotarisa munhu akambo challenger waNicholas Gotje kushamba uko kwaimbo waMPO ZANU-PF kunzvimbo iyoyo vari kuranga mhosva iyo asi vaChimombe vanenge vari kuchema vachiti kutargetwa kukaunti wakateiwa semunhu anenge anoita mabasa anoita ikoko.
Tiri kuona kuti svondo rapera kune vamwe vakamiswa pamberi pematare vachipomerwawo kutuka vamunangagwa. Munotii nezviri kuitwa izvi?
Zvino zviri kutishungurudza zvikuru, zviri kutitarisa kuti tizive kuti nyika iyi iri kufamba sei, iri kuendepi, iri kubva kupi chienda kupi. Taifunga kuti nyika iyi yanga yabva kuSodoma neGomora zvaiitika kumakore avaMugabe. Ndichifunga kuti yakupinda patakavimbiswa muri kunzi muSecond Republic of New Dispensation. Asi tiri kuona kuti zvinenge tarabva tiri kuSodoma neGomora. kuzera kwa maiga kurushinga kwa rama mtawi nuko kune wakapomeru wa mosa ya kutuka wa mnangaza kuweze kubidura kuna kambu la wangari kwa Abraham Pembo wakapomeru wa fiti mosa ya kutuka wa mnangaza kwa hile polytechnic patikoro chewa napa wana mtijisi akapuwa mosa kunza kazi kutuka wa mnangaza akandika pesi yake ya chuga msu jangari mkuta asfara nazo kwa kakisa zikuti kirimu nyu dispensation ele kwa kutichiri edu kunye kwa ya igara wa mkadekari.
Abo vanga wari mtauriri we Zimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vari parunare muHarare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Masangano evakare mara munyika arikusangana paHarare International Conference Center kumusangano wemazuva maviri wakatanga nezuro uchipera nhasi. Musangano uyu uri kutungamirwa nechipanga mazano munyaya dzezvakare mara muofisi yomutungamiri wenyika vaJoshua Malinga. Vachiparura musangano uyu vaMalinga vakati vakare mara vanofanirawo kupiwa mikana yakainzana nevamwe. Masangano aya anoti anodawo kuti panyaya dzose dzemunyika vagare padare kwete kuti vanenge vachivhiiswa mbudzi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzematsi kana kuti vasinganzwe uyevo vasingakwanise kutaura. Red Deaf Zimbabwe Trust muzvare Barbara Nyangaira.
Musangano watiri kuita uri kufamba zvakanaka chose. Tiri kusangana vatungamiriri vemapoka akasiyana siyana evanoona nezvevanhu vane urema tichikurukura taka kumberedzwa nemumiririri wevakaremara ari muofisi ya president national advisor we disability issues in the office of the president vanoitwa vavo vaJoshua Malinga. Takabatana pamwe chete kuti tiunze vatungamiriri vakasiyana siyana vari vemapoka akasiyana siyana kuti tikurukure pamusoro pehurukuro dziri kuda kuitwa neNational Peace and Reconciliation Commission. Yakaparura iro chirongwa chehurukuro kwete hurukuro dzezvematongerwo enyika aiwa but hurukuro dzavakaparura vachiti vanhu vemuZimbabwe tikuda kuti timbotaurirani. Saka takaona kuti mapoka akasiyana siyana akanga atombosangana vemachechi vakasangana vakakurukura vemamwe vecivil society vakasangana vakakurukura kuti ndezvipi zvatingada kuti zvibude muhurukuro idzi. Saka takaona kuti hapana vemapoka evanomirira vanhu vakaremara hapana vakambenge vaungana kuti vakurukure. Saka takabva tati aiwork vanhu vakaremara vanoitawo 10-15% yepopulation yenyika yedu saka vane zvavanodawo kuti zvibudewo muhurukuro idzi.
Saka zvii zviri kubuda pamusangano?
Taona kuti zvizhinji zvabuda muhurukuro dzedu ndezvekuti tiri kuona kuti kazhinji kacho tiri kutaura nezvekumiririrwa kuti mumakomisheni mazhinji havasi kutora vanhu vakaremara pavanopinza vanhu mabasa. Saka naizvozvo kazhinji kacho kana usipo unokanganwika semadzimai takaona kuti madzimai pavakati aiwa 50-50 nyangwe ikasazoita 50 zvayo asi vanenge variko kuma30 ikoko kuma20. Saka tinoona kuti zvimwe chete izvo ndo zvinoda kuti ikodzero dzako dzimiririrwe unge uripowo patafura uchikurukura nezvazvo.
Mune chivimbo here chekuti zvimwe zvamuri kutaura izvi zvinotambirwa?
Ndinofunga zvikuru zvinotambirwa chose nekuti hurukuro idzi dziri kuitwa maringe nebumbiro redu remutemo renyika yose rinotaura kuti aiwak vanhu vakaremara vane kodzero dzavowo dzekubatirana nevamwe panyaya dzose dzinenge dzichiitika munyika. Saka hatidi kukanganwa kuti tine bumbiro remutemo uyezve Zimbabwe yakasaina iyo iyaya inonzi Covenant on the Rights of Persons with Disabilities. Bepa irora yakasaina rinorikumikidza kuti iite zvimwe zvinhu pamusoro pekodzero dzevanhu vakaremara. Zvakawanda zviripo masustainable development goals atinawo anoti iwo musasiye vamwe kumashure. Saka zvinoreva kuti panyaya dzose dzekubatsirana pamwe chete dzekuita hurukuro idzodzidzi kunyanya kati kurukurei tese tichirangarirawo kuti vanhu vakaremara vane zvavari kudawo kukurukura nezvazvo nyaya dzemabasa nyaya dzekuti pakaita mhirizhonga munyika mirizhonga inokonzeresa kuremara, mirizhonga inobata vakaremara kunyanya kupfuura vasina kuremara, nokuti dzimwe nguva vanobatana nemirizhonga havagoni kumhanya, havagoni kutiza, dzimwe nguva havaone kuti paita mirizhonga, dzimwe nguva havazinzwi kuti pane mirizhonga yaitika. Asi tinongoona kuti zvizhinji zvacho zvinoita kuti vanhu vakaremara panoita mirizhonga pese, ndivo vanobatwa zvikuru nayo.
Mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzemati kana kuti vasinganzwe, Red Deaf Zimbabwe Trust, Muzvare Barbara Nyanga iri vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuZimbabwe Independent mune nyaya pamusoro peZimbabwe iyo isiri kusaina gwaro reUnited Nations rinorambidza kushungurudzwa kwevanhu. MuHerald mune nyaya pamusoro pekutsva kwaita Yada Hotel yamufundisi Walter Magaya kuWaterfalls. MuHerald mekare mune nyaya inoti vaimbove gurukota rehurumende vaIgnatius Chombo vakapinzwa mudare redzimhosva nezuro vachinzi vakatengesa imba yehurumende zvisiri pamutemo. MuFinancial Gazette nyanzvi mune zvemari nehupfumi dzinoti mitengo yezvinhu ichakwira zvakanyanya muchinguva chipfupi chiri kuuya. MuChronicle mune nyaya inoti vanhu gumi vakakuvara mushure mekunge extra city bus rakabuda mumugwagwa kuShangani nezuro. MuBepanhau irizve mune nyaya inoti zvirimwa zvichadzikira gore rino. New Zimbabwe inoti mutevedzeri vakanyesochamisa vatendai biti vanoti kupa kwakaita hurumende Zimbabwe Anti-Corruption Commission masimba okusunga vanoita zveuori hazvisi pamutemo. Yasvika nguva yenyu vateereri yamunotipa zvamunofunga muchizvitaurira mega.
Makadini paStudio 7 vana mukoma Jonga, vana Blessing, vana Natanonoka, vana Mudhara Mike. Aindoitwa zvangu Victor Maremera, ndiri kuSouth Africa muMafikeng. Zvinhu chandoda kungotaura according situation yave munyika yeZimbabwe ndechekuti zvaoma ende zvaomesesa. Vanogona kuti vari kugona vachiisa mazindola, vachiisa zvavanoisa izvi, but chandoziva ngu chishona chinotaura kuti kuombererwa kwenhunzi ndiko kufa kwayo. Apa pazvabuda pachena kuti nyika vaikoniwa. Saka nyaya yatakungokurudzira isave kukumbira kuti pachiitwa nhaurirano dzinenge dzine vayananisi vanobva kunze, tsvagara mumusha chaimo chaimo mukakonana. Mutiungani muri baba namai chete, munotoenda kwavasawira kwa next door uko munonoyananiswa ikoko. Saka izvinhu zvakurwadza izvi, upenyu hauchaita, upenyu hwanyanyowo masitereki. Saka dai zvanga zvichibvira, ini ndinongokurudzira kuti ngavataurirani nyika yoinda mberi, pasave neanozvitundumadza, pasave neanoti ndini, vaitinzwira pamuviri tsvimbo yaro vadapi.
Mangwana nakanaka kuStudio 7, makadii vana mukoma Jonga mese nevamwe nasisi Marvelous, makadii ikoko. Ndarwadziwa zvokuti nekunzwa kuti kune vamwe vabereki vanongosiya vana vongoenda, zvikuru avo ambuya avo vane rudo avo vakasiyirwa muzukuru kubva ari mudiki, izvo zvatiwo giredhi 1 vachingochengeta. Vabereki vake vanzi vakaenda Johni havazive kana kutumira mwana kana kufonera wambuyavo kana kufona vachizva kuti mwana ari sei. Dai hurumende yangu vabatsirawo wambuyavo vaonawo bhethi remwana vechikoro kuti aenderere mberi nechikoro. Mbuyavo vane rudo zvokuti dai vangu vabatsirawo chokwadi vari kuchengeta uyu muzukuru nevamwe vesewo vasina mabhethi. Dai hurumende yangu nzwisisawo zvichemo zvevanhu ivavo vakwanisa kuvapawo mabhethi vana vaendewo kuchikoro. Ndini mai mbofu kupita Marisbeck.
Maswira sei, ini ndinonzi Madimbe, ndiri kutaura ndiri kuno kuJohannesburg kuCampton Park. Iyi nyaya iri kunzi maovheti anofanira kuti awedzerwe mari yavo yemudya ndigere ini andioni batiro yacho kunyange zvangu ndiri munhu asina kuenda kuchikoro asi pakufunga ndinoyatsokuona kuti dambudziko ratakambotarisana naro iri rakazotisvitsa pana 2008 inyaya yamaovhet akapiwa ma 50,000 ndoo zvakaita kuti kunyange hurumende iripo yavamunangagwa iti iyo nhasi iri kuda kuchinja kuti iuise mari iyi mari yezimudhola inyaya yekuti vanoda kuprinda mari yekupa maovhet aya ndo urongwa huripo hapana zvimwe zvinhu zvavanoda kuita vanhu avo hurumende iyo haina shungu nevanhu ine shungu nevanhu vayo chaizvo hapasina maovhet ari kurarama maovhet wose akapera kufa vanhu vose vatikati tivatore tivainterviewe vanozviti maovhet hapana kana mumwe zvake anoziva kana kuti akarwa hondo yerusununguko vanhu ivo vaya vaya havana kana nhoroondo yavanayo ndeyekuda kuparadza nyika nohwanda vakabatirira pazita rekuti zano pf havane nenyaya yekuinda iko zvino tikutambura kuti nyika haina mafuta maticha haana ari kudzidzisa vana vavo anoti anoda ku nyaradzo iriko ngavaende handiri vari kutambisiwa mari ngavaende vanojoina ratgs ari kubhadhara nemari iyoyo shoma shoma ini ndakatarisa zvangu ndinotaratsanangura ndini ayo amunoti maovhet aya nezano pf zvinhu zvimwe chete kuwedzera mari kuri kuda kuitwa hakuda kuti varambe vachiomesa musoro vachida kuti nyika ife ungaitarisa nyika ina makomba vakapiwa mari vakatengera mombe makabheji nokusafunga iko zvinezvi ndo vanhu vamwe chete zvevavo futi vari kuti vada mari dze ngavasiyiwe vakadera vo timbogadzirisa nyika kana tagadzirisa nyika munovaona vakunanzvira zvigumu vakukokota uchi hwenyika hurimo iko zvino vane nzara ndosaka muchi vachitambura vachidero asi pari kubva dambudziko havasi kuona kuti vari kubva dambudziko ri kubva pahurumende yamunangagwa iyo yakaita takeover kuhurumende yamugabe
pamusoro vevateereri vestudio 7 ndini wenyu mumwoyo ngoni dzacho ndiri kuno hangu kusouth africa kwandinogara ndichishanda ndakabva munyika yekusungwa yekutambudzika nyika yezhara haa ndagwadzwa mumwoyo nokufara kuti kana zvirizvo chaizvo chaizvo zvichaitiwa nezati sokuporomesa kwainoita ichiti yapiwa muenzino okuti irume huri hwose hunoitika munyika yezimbabwe handozva zvimwe zvinhu zvichasara zvakanani asi kana vakaita samaitiro avo kuti ivo vanopedzisira vazvibvisa meno vosara vasisina meno zvoreva kuti iko pavakananga vanenge vasinga kuzivi kana uri anticorruption unofanira kumira nezvekuti huri husaitika mukati menyika choro mari dzinoitiwa mukati menyika ndiko kuti dziwane usimba hwokushanda kana pasina macorruption akawanda anenge achiitika ndovimba kuti vachabata basa sezvazvakafanira
vashamariri mwasora se mhuri yezimbabwe tinomutendai ngekuti pai zvinoitika munyika yedu yezimbabwe tinopa kutenda tiri uno kunze kwenyika tinozwa zimbabwe yane mari inoshanda here mari yacho tinokumbirwa kuzwa chokwadi kuti inoshanda here ishande zvisazotidhanisa mangwana mhuri yezimbabwe tatenda
mukadii vashamariri vestudio 7 indinoita simba rasha ndiri kuwitbank munhu avanoti vachirumanza apedza kutaura apa izvozvi achiti masoja nemapurisa vanovengwa ngaitewo semubereki please achitorawo vanhu sevanhu nekuti ini chandoziva ndechekuti munhu anovengerwa mabasa cause masoja nemapurisa vari kupinda nezvematongerwo enyika zvavasingafaniri kupinda vachiita zvinhu zvisina kufanira kuita masoja akauraya vanhu kuita sekuti vanhu vari pahondo ivo vari kuratidzira zvavasiri kufara nazvo ngavaite sababa please vachirumanzo nevamwe vavo vezanup f vanotaura zvinhu zvisingaiti tiri vanhuvo vakaenda kuzvikoro vanozikugona kuziva chakanaka nechakaipa izvo ngavationewo sevanhu ndatenda
ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 tinokumbira kuti mutaurise uyezve kuti mamesenji enyu aite mapfupi tovambotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vanoita makumi masere nevatatu vafira mumvura vamwe vatatu vakararama mushure mekunge chikepe change chakavatakura chanyura mugungwa remediterranean kumahombekombe kwenyika yetunisia vanhu ava ndevekuafrica vanga vachienda kunotsvaga upoteri kueurope mushure mekukwira chikepe ichi mugudare Zuwara muLibya. Hurumende yeAmerica yatemera zvirango zvekufamba pachipangamazano chemutungamiriri weMalawi vaUladi Musa pamusoro peuori. America yatemeravo zvirango izvi pamudzimai wavaMusa. VaMusa vanopomera mhosva yeuori uye vakambosungwa neMalawi Anti-Corruption Bureau mugore ra2013. Muna 2017 vaMusa vakasungwazve vachinzi vakapa mapepa kuvanhu vekuBurundi neRwanda airatidza kuti zvizvarwa zvemuMalawi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakataura kuvanhu vakange vachipemberera zuva rerusununguko rwe4th of July. VaTrump vakarumidza mauto avo vachiti hapana mauto anodarika mauto eAmerica pasi pose.
Hello America! Hello! The First Lady and I wish each and every one of you a happy Independence Day on this truly historic 4th of July. Today we come together as one nation with this very special salute to America. We celebrate our history, our people, and the heroes who proudly defend our flag, the brave men and women of the United States military.
Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakataura kuvanhu veAmerica zuro manheru pazuva rekupemberera zuva rakasununguka America. VaTrump havana kutaura zvematongerwo enyika asi vakarumbidza kushinga kwevanhu veAmerica vachiti kubva makoro ekurwira rusununguko kubva kuBritain kusvika nhasi, ramangwana reAmerica rakatakurwa pamapfudzi evarume nevakadzi vanozvipira kudzivirira America.
The faraway king would soon learn a timeless lesson about the people of this majestic land. Americans love our freedom, and no one will ever take it away from us.
VaTrump vakakurudzira vechidiki vachiti vane mukana wekupinda muchiuto, vachiti ibasa rinokudzikana zvikuru. Mukutaura kwavo kwese, VaTrump vakange vachirumbidza zvechiuto vachiti deno asiri mauto paidano pasina rusununguko nekuzvitonga kuzere.
Militiamen risk life and limb to secure American liberty and self-government. This evening we have witnessed the noble might of the warriors who continue that legacy. They guard our birthright with vigilance and fierce devotion to the flag and to our great country. Now we must go forward as a nation with that same unity of purpose. As long as we stay true to our course, as long as we remember our great history, as long as we never, ever stop fighting for a better future, then there will be nothing that America can not do.
VaTrump vakarumbidza America vachiti hapana nyika yakaita seAmerica. Vakaudza vanhu kuti vese vana venyika huru uye vese vane chinangwa chimwe chete.
As we gather this evening in the joy of freedom, we remember that all share a truly extraordinary heritage. Together we are part of one of the greatest stories ever told, the story of America. It is the epic tale of a great nation whose people have risked everything for what they know is right and what they know is true. It is the chronicle of brave citizens who never give up on the dream of a better and brighter future. And it is the saga of 13 separate colonies that united to form the most just and virtuous republic ever conceived.
VaTrump vakati vanhu veAmerica havambofa vakakanganwa kuti ramangwana nderavo uye kuti vanhu vamwe chete vari kuda kuita chinhu chimwe chete.
Because we will never forget that we are Americans and the future belongs to us. The spirit of American independence will never fade, never fail, but will reign forever and ever and ever. So once more, to every citizen throughout our land, have a glorious Independence Day.
Nezuro America yakasvitsa makore mazana maviri nemakumi mana nematatu yabva mukutongwa neBritain. Po mauto eAmerica akafora achiratidza zvombo zvavo kuvanhu. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande.
Iwe tamero chekiteni, utada kushaina necheni. Paino uya muno inengea. Chini wane chandino fari rapero. Ndeche kuti uwefeko nenge waka pepa chero. Pashetu mupero. Anu sivandiani pamende rasu wazineta. Chini wane chandino fari rapero. Ndeche kuti uwefeko nenge waka kachero ugatenga kana jiresi mupero kukura wisi ungade kila usi kula usi mukira kumunasi aliko kukudasi ungade kuboro jesimure usanya chino sangana kumbare nekuti chisaru chemungwe chicha chemungwe saka nongesa nechikunwe ungade kuboro jesimure usanyare chino sangana kumbare chinyango chita ulani ya iti kwana cheki chani ili pupa pozishani zirime unanda sesu ya basuna poro tura iyo kana uchida chesi raifu kwa na chesi chingonde pa noshi kondo kondo teva no vatafu noshi zana sitike mabondo chenu wane chandino fari rapero ndete kuti uwele feko nenge waka feka chero ano zirandia nipa mwende rasu watineta chenu wane chandino fari rapero ndeche kuti uwelifeko nenge waka feka chero ugatenga kana jiresi mupero.
Vakomana vana manzi anofata zvikuru sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Murume anonzi akatuka vaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe mugore ra2000 ari kupinzwa mudare redzimhosva nhasi. Masangano evakaremara munyika ari kupedza musangano wavo muHarare nhasi. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndi
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.